amai Harris vari kuGhana iki zvine izvi tinoziva isu kukosha kweGhana munyaya dzeindependence yeAfrica kuti Ghana ndiyo nyika yekutanga muAfrica yakawana rusununguko rwayo ikarupa kunyika dzeAfrica saka kuenda kwavaita kutanga nokuGhana rwendo runo kuratidza kusimbisa rusununguko rweAfrica zvekare amai Kamala Harris mudzimai wechitema tinoziva isu kuti vatema vazhinji vakabva nokunana West Africa kunana Ghana vachaenda kunzvimbo yaibva vatapwa maslaves ayaya vachinoona kwakabvawo dzinza ravo rokudiviro kuna baba vavo kuvachando adressa vechidiki vari kuGhana pamwe chete nokusongana novanoona nezvamatande mutande tech entrepreneurs ndivo madigital sector leaders pamwe chete nokusangana namasangano anobetsera kusumudzira madzimai munyaya dzezveufumi.
Tinoona kuti amai Kamala Harris vachinge vabva muGhana vachange vakananga kuTanzania. Zvakakosha sei kuti vange vari kushanya kunyika iyi?
Tanzania tinoiziva iyo iri nyika inotongwa nomunhu wechidzimai. Kuenda kwavo ikoko kunosimbisa zvekare kuti vanhu vatifanira kutarisirana pasi. Tinoziva isu kuti vakadzi ndivo vanorima chikafu chinodyiwa pasi pano pose kudarika kana varume. Saka kuenda ikoko kunosimbisa kuti utongi hwavakadzi hunofanira kungosumudzirwa soutongi hwavarume, nokuti vakadzi vane zvavanoita zvakawanda. Saka inzira yekuratidza vana vangava vasikana, vangava vakomana, vangava varume vakuru kuti aiwa nguva yekuchatarisirana pasi yakapera.
Mungaonawo Zimbabwe ichizokwanisa here kuwana ichiwana cheuviri mushure mekushanya kwaamai Kamala Harris kune nyika nhatu idzi?
Zimbabwe iri kungodarikirwa nenyaya hombe dzokuti vatungamiriri vacho vari pazvirango zveufumi. Saka pachivanhu tinoti havamhoroseki navanhu vakuru vakaita sana vice president ivavo. Saka vari kudarikira zvekare Zimbabwe, asi hazvirevi kuti zvirongwa zvari kufambira kuAfrica zvichadarikira Zimbabwe. Aiwa, nokuti zvirongwa izvi zvine zvisungo zvakange zvatoitwa kuUS Africa Summit yakauya vaFrederick Shaba vachimiririra Zimbabwe.